Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 31, 2023. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadhiki wepadande mutande uyo waitwa nhasi unonzi uchaenderera mberi musi wafombo dziko Angola. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nekorera munyika huri kuramba uchikwira apo chirwere ichi chiri kupararira kumaruwa mumadhorobha pamwe nemaguta. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chokwira kudare chichipikisa mutemo wePatriotic Act. Israel neHamas dzokurudzirwa kutsvaga nzira dzinomisa kurwisana sezvo hondo iyi iri kuurayawo vanhu zvavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadhiki wepadande mutande uyo wanga uchiitwa nhasi uchitungamirwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola vaJoao Lourenco wanzi uchaenderera mberi musi wafombudzi kuAngola mushure mekunge wasangana nedambudziko rekusafamba zvakanaka kwemishini yanga ichishandiswa. Gwaro raburitswa nemahofisi esadhiki kuBotswana mushure memusangano uyu rinoti musangano wekuAngola uyu uchapedzisa kuzeya nyaya dzasiyirwa panzira nhasi dzinosanganisira dzerunyararo kugadzikana pamwe neutongo hwejekerere mudunhu resadhik. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsinirwa navaGeorge Charamba, vano vemutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Musangano uyu unonzi wanga uchifanirwa kukurukura nyaya dzekusagadzikana kwedunhu resadhak, asi vana veZimbabwe vanga vaine tarisiro yekuti musangano uyu uchakurukura nezvemakakatano emafambiro akaita sarudzo dzeZimbabwe. Vacharamba havana kuda kutaura kuti nyaya yeZimbabwe yataurwa nezvayo here kana kuti kwete patanga musangano uyu, uye vanzvenga nzvenga kutaura kuti chii chambokurukurwa nezvacho musangano uyu usati wasendekwa parutivi.
Vachitaure nezvezimbabwe kuti tadi mapepa nao ndo anopeta agenda yedu. Ndo anopeta agenda here? Munongonyora zvamunonyora univhesiti tichingoita basa redu rekutonga nyika nesadhak.
Okay, saka hanzi chii musadhak summit?
Pakudii?
Panyaya yeZimbabwe. Musangano uyu uchitanga vaLorenzo vanonzi vakorokotedza vaMnangagwa pamwe nemutungamiri weEswatini vachiti nyika dzavo dzakaita sarudzo murunyararo uye dzakajeka dzinoradza utongo hwejekerere munyika dzavo, vachiti vanotarisira kuti izvi ndizvo zvichaitikawo munyika dziri kuita sarudzo munguva pfupi inotevera dzakaita seMadagascar neDemocratic Republic of Congo. Asi kunyangwe zvakadaro, mutauriri webato rinopikisa munyika reTRC vaPromise Mukwananzi vati chavanoda ndechekuti sangano reSADC rigadzirise kusawirirana kuri muZimbabwe.
Tiri kutarisira kuti SADC ibude negwara rekuti Zimbabwe ingafamba sei kuti igadzirise nyaya dzemhonga mupopoto panyaya dzesarudzo dzakaitwa dzisina kufamba zvakanaka. Iyo SADC pachayo ndeyakataura kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Mumwe wevatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vati havavimbi kuti sangano reSADC pane zvaringabudisa pakugadzirisa zvanetsa munyika.
SADC yoga cannot be trusted, kana kuti haingavi iyo yatingaisa chivimbo mairi kuti imanage maproblems atiri kusangana nawo after my elections ekuZimbabwe. Takaona ane kutaurika kukuru nerunyere kupe richiri kuitika kuti kuri kutyorwa kodzero dzevanhu.
Asi vataurai kandishaya vanove mumwe wevatungamiri veboka revechidiki mubato riri kutonga reZANU PF Vati ivo munyika muna kusawirirana kungada kupindira kwesadhaki muZimbabwe.
Tsika yayo sadhaki kuti inogara pasi ichikurukura kunenge kwaitika sarudzo. Kuchipananwa mazano musangano iwoyo, Zimbabwe inenge yakatomiririrwa naPresident vamunangagwa. Ndoo vanenge vachitova president weZimbabwe. Dai zvichinzi sarudzo dzacho dzine kukakavadzana dzisi kutambirwa. Maiona kuti pamusangano iwoyo zvainzi Zimbabwe haina miririri. Kana kuti vaiti vese vakakwikwidza kuda kuita vatungamiri veZimbabwe uyai.
Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mutungamiri weDemocratic Party of Zimbabwe, Dr. Urayai Zembe, vati tarisiro yasara ndeyekuti vatungamiri venyika dzemusadhaki vatambire zviri pachena gwaro rakabudiswa neSadhaki Election Observer Mission pasarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu muZimbabwe.
Nyika dzose dzeSadhaki dzichagashira ongororo netsvakiridzo yakabudiswa nedare ravo reSadhaki Electoral Observer Mission yomuZimbabwe, inova iyo yakatotaridza gunun'uno yayo yokuti sarudzo haina kufamba zvakanaka yomuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru muboka rekubudiswa kwemashoko musangano reZANPF, Vafarai Marapira, vati ivo hapana chimwe chavangatarisira kunze kwekukorokotedzwa nekuda kwekukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakapfuura.
Isu hatina zvizhinji zvatikutarisira kubva kusamiti kunze kwekuti tingangokorokotedzwa nekubata kwatakaita maelection. Akafamba zvakajeka, akafamba zvinofadza, akafamba murunyararo. Nekuti kuti titi tine maelection ane kupokana, huke pane nyaya dzaenda kumatare.
Zimbabwe yakaita sarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, idzo dzisina kutambirwa nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakapa mhosva kumukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa yekubira sarudzo idzi. Masangano akawanda anosanganisira reSadhaki Elections Observer Mission akati sarudzo idzi hadzina kufamba zvakajeka. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Wandu hevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nekorera munyika uri kuramba uchikwira, uye chirwere ichi icho changa chakawanda kumaruwa chapindawo mumadhorobha akaita seChitungwiza nemumaguta akaitawo seHarare, umo chiri kubata vanhu vakawanda. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nebazi rezveutano pamusoro pechirwere ichi rinoratidza kuti kusvika pakupera kwezuva nezuro pane vanhu zviru zvitanhatu nemakumi maviri nemumwe 6021 vainge vabatwa nedenda kana zvichienzaniswa nezviru zvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevana 5964 vainge vabatwa kusvika musi wesvondo. Nezuro pakafa munhu mumwe chete, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakafa nekorera pazana nemakumi maviri nevatatu. Vakawanda vave kutyira kuti korera inogona kupararira zvakanyanya sezvo mvura yatanga kunaya uye makanzuru kumaruwa nemadhorobha asiri kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena. Mumwe ave kutyira kuti kusatakurwa kwemarara kuchavapinza munjodzi yekorera. Ndamai Francisca Chademoyo, avo vanogara pashowgrounds kuGoromonzi.
Rimwe rinofanira kuti batsira pamarara. Zvinoreva kuti harisi kushanda kana pamakomba ari kumasiri kwemashopsa. Harisi kushanda kuti batsiridze kuti makomba iwayo avhare. Izvo zvinotipa kuti korera iwande zvitange zvemakumvura idzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti korera iri kuwedzera.
Zvinhu zvinokonzeresa korera kana kuti pachirungu atinoti major drivers anokonzeresa korera haasi kuadreswa kana kuti hazvisi kuratidza kuti panenge pane kamovement.
Vatiwo vagari muguta havasi kufara nekusatakurwa kwemarara nekushaya mvura zvekuti svondo rapfuura. Vakatoendesa gwaro renyunyuto pamusoro penyaya iyi kuparamende. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti chinofanira kuitwa nechimbi chimbi senzira yekuderedza kupararira kwekorera kupa vanhu mvura yakachena nekutakura marara.
Saka zvinokwanisa kuitwa chimbi chimbi iye zvinezvi kupa vanhu mvura, kugadzirisa nhau yezvimbuzi, kutakurwa kwemarara, inhau yedzidziso zvekare. Vanhu ngavapiwe dzidziso kunyanyanyanya maringe nenhau yekugezwa kwemaoko. Vanhu ngavadzidziswe tsika yekugeza maoko kana vapedza kushandisa zvimbuzi.
Vatikana izvi zvikasaitwa korera inogona kupararira zvakanyanya munyika. Kanzura wewati 19 kugoromonzi vatachiona mazhambe. Vatikanzuro yavo yegoromonzi rural district council iri kuedzana pose painokwanisa kutakura marara kuti korera isapararire.
Tida kuti avhuira kuti zvisatombofe zvakaitika. Plani itoriko ndeyekutakura marara nekuchenesa nzvimbo yedu. Tatovhuira kuti zvisatombofe pati korera iti.
Vachitaura nguva pfupi yapfuura vari kubhoyera, kurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vakati zvavari kuona ndezvekuti kunzvimbo dzese dziri kuputika korera. Hakuna mvura yakachena uye nyaya dzeutsanana dziri pasi. Meya veHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vari kuedza pose pavanogona kuwanisa vanhu mvura yakachena, asi havasati vasvika pavanoda.
Asati asvika patinodisista chaizvo ichokwadi ichozvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamombeshora kuti ndeapi matanho avatora kugadzirisa dambudziko iri, sezvo mutauri webazi iri vaDonald Mujiri vati vamombeshora vachataura chete mushure memusangano wedare remakurukota kana kuti post cabinet briefing. Musangano uyu wange usati watanga pataenda pamhepo. Korera iyo yakaputika muna kukadzi kuchegutu yave maturu madiki kana kuti madistricts makumana nematatu anosanganisira Buyera, Gutu, Zaka, Mutare, Chimanimani, Murewa, Uzumba, Maramba, Pfungwe, Shamba neBindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, vaFreeman Chari vakwira kudare reHigh Court vachipikisa Section 22A yemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act unozivikanwa zvakare sePatriotic Act, vachiti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu. Vakwirirwa kudare igurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamwe negweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza. Vachari vari kumirirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobei Shava. Ngatinzwei vaShava vachitsanangura nezvenyaya iyi.
Ichokwadi, mutemo uyu unonzi Patriotic Act uri kuti iyo chese chizvarwa cheZimbabwe chingava chiri muno munyika kana kunze kwenyika hachibvumirwe kuti chigare pasi vachikurukura marenge nekuda kwekudubura hurumende iripo. Saka isusu tiri kuti pamutemo marenge nebumbiro remutemo wenyika hapana chakaipa kuti vanhu vataure kuti tobvisa sei hurumende. Haisi mhosva kuda kukudubura hurumende. Saka nokudaro mutemo uyu tiri kuona wakaiswa iwo kuti umbunyikidze kodzero dzevanhu, udziririre vanhu kuti vataure nezvematongerwo enyika nemakodzero dzavo. Saka nokudaro taenda kumatare tikapa chikumbiro chekuti mutemo wakadaro ngaubviswe mumabhuku, mumagwaro emutemo enyika yeZimbabwe ngausamboonekwa zvikare. Saka tamirira isusu kuti dare richigamuchira mapepa anopikisa kubva kuna minista pamwe chete naAG Attorney General ndo vataendesa kumatare ivavo. Kana vachinge vapindura tichazodeedzwa kuti aiwa tiuye mukakavari mutaure nyaya yenyu pamberi pedare.
Tichitarisawo danho iro ramatora, rinosiya papi mutemo iwoyu nezvanga zvichitarisirwa nehurumende?
Zvazvinoreva ndezvekuti kana dare rikawirirana nesu mutemo uyu uri kubviswa, vana veZimbabwe vanenge vasununguka kuti vakurukure zvavo vachitaura nyunyuto dzavo, vanenge vasununguka kuti varonge kuti vobvisa sei hurumende iripo, voisa sei vatungamiriri vavanoda.
Saka nyaya inotarisirwa kunzi kwariini mudare?
Tiri kutarisira kuti nyaya iyi mapepa yese achinga aitwa ingangonzwikwa muchikamu chekutanga chegore rinoteera ra2024.
Ivo vachari vane vamwe here vavari kumhanya navo munyaya iyi kana kuti vari kuzvimirira vari mumwe chete?
Pari zvino zita riri kumapepa ekukoti nderavo ivo vachari vari vega, asi kune zvizvarwa zvakawanda zveZimbabwe zviri kumira navo nechekumashure zviri kuti fambai. Vamwe havana kusununguka kuti mazita avo anga pamapepa nokuda kwekuti vari muno. Vamwe vanotyawo kuti vanobva vatanga kushanyirwa nedzimwe hama dzisingazivikanwa kwadzinobva nako uye zvadzinoda.
Havanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaobei Shava vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare reSenate remuAmerica nasi riri kutarisirwa kunzwa chikumbiro chiri kubva kune mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden chehomwe yemari inosvika $106 billion yekushandisa kubatsira muhondo dziri kurwiwa muIsrael nekuUkraine. Kune rimwe divi mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu havasati vatambira chikumbiro chekuti vagare pasi neHamas vataurirane pamusoro pekumisa hondo iyo iri kuenderera mberi uye yava muchivhiki rechina. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas chikwata chematororo. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanoraudzira zviuru zvinomwe nemazana manomwe kana kuti vanodarika 7,700. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanoraudzirawo chiuru nemazana mana kana kuti 1,400. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas iri kuratidza kuti iri kuenderera mberi tikateerera mashoko akaturwa nemutungamiri weIsrael waBenjamin Netanyahu. Anoratidza kuti ivo nemauto avo havasi kutarisira kuti hondo iyi imire kusvika chikwata cheHamas chakanda mapfumo pasi. Tikateerera zvavakataura mazuva achangopfuura zvinotoratidza kuti vakashinga pakurwisa chikwata cheHamas ichi chavari kuti chikwata chematororo uye chinofanira kukundwa. Saka kunyange zvapo pakaitwa zvekuvhota kuUnited Nations zvakaratidza kuti vazhinji nyika zhinji dziri kuti hondo iyi imbomira vanhu vawane kubatsirikana inonzi pachirungu ya humanitarian aid, vapokwane kubatsirikana nechikafu zvekupfeka nezvimwe zvinodikana pakurarama kwevanhu. Hazvisi kuratidzika kuti pane kumira kuchaitika.
Munoona pane zvingaitwa here nemamwe masangano ekunze nedzimwe nyika kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera?
Masangano akazvimirira akaita sana United Nations anofanira kutemera zvirango kudivi rinenge riri kuramba kumisa hondo. Vanofanira kutaura zviri pachena zvakasimbarara kuti hondo ngaimire. Kana paita divi, ingava divi reIsrael kana tire Hamas rinenge raramba kumisa hondo, kana vanoramba vakuchirwisa vamwe, ivavo vada kutongerwa zvirango zvakaomarara kuti vazive kuti hondo haina kunaka uye hondo kana yanzi imire inofanira kumira.
Munoona pane zvingawanikwe zvichitarisana nenyika yeZimbabwe here kana hondo iyi ikaramba ichienderera mberi zvakadai panyaya yezveupfumi nezvimwewo?
Nyika yakaita seZimbabwe nokuda kwekuti zvinhu izvi zviri kuitikira kure kwatingati kuMiddle East pane kunowanikwa nyika yakaita seZimbabwe uyezve nokuda kwekuti hapana zveupfumi zvinonyanyoitika pakati penyika yeZimbabwe nenyika mbiri dziri kurwidzana idzi. Saka handinyanyise kuona hangu chakanyanya chingaafekte nyika yeZimbabwe pahondo iyoyi iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas.
Nyadzo munyaya dzezvematongerwo enyika muchinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa vari parunare kwakari kuSouth Africa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo nzvimbo dzakawanda munyika dzakatotanga chivano chadzo chekuremekedza kuyera kunoita mwedzi wambudzi uyo unonzi pachuwano wakatotanga kare pakagara mwedzi mavhiki maviri adarika. Kune vamwe vechidiki vanoti havatendi kuti mune zviyerwa zviri mumwedzi uyu, naizvozvo vanhu vanofanira kuzviraramira pamadiro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mutsika dzechivanhu, vanhu havabvumidzwi kuita zvakawanda mumwedzi wambudzi, zvinosanganisira mimwe mitambo kana mabiko akafanana nekuroora kana kuchata kana kurova makuva kana kuita mapira. Sezvo kuita izvi kuchinzi kunogona kukoka jambwa kana munyama mumhuri dzinenge dzachikora mhiko iyi kana kudunhu rinenge ratadza kuremekedza mhiko iyi. Asi mukomana abva zera anogara kuchitungwiza, David Nanda, anoti hawirirani netsika iyi.
Zvinhu zvaiitwa kare kuti nguva yemunambudzi tinenge takuda kuti tinokumbira kuti mvura inaye, asi makore ano handione zvichikonesa kuti tirorane kana kuti tichate. Zvangova zvinhu zvokuti zvangobvawo kare, handione kuipa kwazveni. Titori nevandotoziva ini vakatororana kana kuchata muna November vatori makore, but now hatina zvarati zvataona.
Mumwewo musikana wechidiki anogara muHarare, Muzvare Rumbidzai Gwatinyanya, anotiwo vechidiki vemazuvano havasi kukoshesa mwedzi wambudzi sezvaiitwa makare.
Sematarwa zvedu runzi November anotanga mid-October diti ozonosvika kuna end of November. Ukatoita seiye zvino mazuva manje manje aya vanhu vari kutororwa nekuchadza muna November manje. Zvanyaya dzekunzanzi munoyera chichi vanhu vachazvikoshesa.
Asi murume wechidikiwo vasavelo mukuhlane vemuHarare vanoti nekuti havazivi medzisiro yazvo vanongotevedzerawo tsika iyi yekuremekedza mwedzi wambudzi.
Ini chokwadi kuziva kuti November harorwe, tinozviziva kuti harorwe uye haitwe mabiko makuru, asi zvazvinoreva kuti zvakabve ipi zvidi handizvizivi. Saka nekutya tinongotevedzerawo nekuti tinotya kuti pamwe unozogona kuita zvemaruru kana kudi pamwe pane zvinozoitika kumberi.
Murapi anoshandisa mishonga yechivanhu uye vachikurudzira kuchengetedzwa kwetsika dzechivanhu, vanoziika mwasambuya Muchadura, vanoti zvakakosha kuremekedza mwedzi wambudzi.
Chipi nechipi chatinofunga kuti chingaitwe chetsika dzedu dzechivanhu hachiitwi mwedzi uyu. Ukaona kuone kupikisa nekuita zvinonzi chisa hachiere musi wacharimwa, mangwana zvinokuwanawo kana imba yacho haimiri kana senge dziri dzimba.
Munyori wemabhuku uye vachiongorora nyaya dzemagariro evanhu, vatonderai matema, vanoti kunyange vechidiki vave kusatenda tsika dzechivanhu, umbo huripo hunoratidza munyama unoita vanhu vasingaremekedzi zviyerwa zvemwedzi wambudzi.
Semunhu akakurira kumusha kwazvainyatsotevedzwa nekuita, pane vandakaona ini vakamboita nharo daiwa zvinozviita vakaroora muna mbudzi zvikashaya basa. Imba idzodzo vane vachiti dzavakirwa pajecha nekuti hadzina udzamu hwemadzitateguru edu, saka dzinoparara. Kungotevedza hazvina zvaunobva, zvakafanana nechisi, ingotevedza hauna chaunobva.
Munyori mukuru kusangano remubatanidzwa wemakereke reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimingu, vanoti muchikristu mwedzi wambudzi wakangofanana nemimwe mwedzi.
Isu samakristu, Bhaibheri ndiro rinotidzidzisa zvatinofanira kukoshesa. Saka mubhaibheri hamuna patinoona, patinodzidza kana kuti patinonzwa kuti mwedzi wambudzi une zvausingafanirwa kuti uitwe, kwatiri wakangofanana nemimwe mwedzi yose.
Kunyange hazvo mufundisi Dimingu vachiti mwedzi wambudzi hauna zvaunoreva, vechitendero chavo vane mazuva vanoremekedza akaita seChristmas Day, Easter, Good Friday, Palm Sunday nemamwe. Mwedzi wambudzi unonzi unotanga kucherechedzwa mushure mekugara kwemwedzi, zvinova zvinowanzoitika pakati pemwedzi uno waGumiguru uri kupera nhasi. Vaimbo vemutungamiri wehurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari mutungamiri weMDC Mushakabvuva Morgan Tsvangirai vakaripiswa nevaive Mambo Negomo vaLucius Chitsinde vekudunhu rekuMashonaland Central mugore ra2012 mushure mekupomerwa mhosva yekuroora Muzvare Lokadia Karimatsenga Tembo muna mbudzi wegore raive radarika. Kunyange tsika nemagariro evanhu zviri kushanduka nekupindana kwenguva, kune vanhu vakawanda munyika vanochengetedza tsika dzechivanhu uye vanokurudzira madzimambo, madzishe, masadunhu nemasabhuku kuti varange vanotyora mhiko iyi. Asi vamwewo vari kuti hazviyeri, vanoti kuranga vanenge vatyora mhiko iyi kumbunyikidza kodzero dzevamwe vanhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kusagadzikana kwedhora remunyika kunonzi ndiko kurikonzera kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu, izvo zviri kukwidzawo inflation. Zimbabwe National Statistics Agency yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakakwira nezvikamu zviviri nezvigazvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% mumwedzi wagumi guru kubva pachikamu chimwe kubva muzana mumwedzi wagunyana. Zimstat yakati kukwira kwemitengo yezvinhu kwakanyanya kukonzerwa nemitero yedzimba, mvura, magetsi, gasi nemafuta ekufambisa dzimotokari, izvo zvakawedzera inflation nechikamu chimwe chete chine zvigazvina kubva muzana kana kuti 1.4%, zvichiteverwa nezvekudya pamwe nezvinwiwa zvisingadhaki, izvo zvakaiswawo pazviga zvisere kubva muzana kana kuti 0.8%. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku kuri kunyanya kuoneka mumitengo inotarwa iri mumadhora emunyika.
Kana takatarisa mitengo yezvinhu in United States dollars, hongu yatikwirei but haisi kunyanya kukwira zvakanyanya. Asi kana takatarisa mitengo yezvinhu zvinotengeswa nemaZimbabwe dollars, yanga ichikwira zvakati nyanyei. Zvachikonzereswa nekupera kwesimba remari yemuno tichienzanisa nemari yekuUnited States.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mutambasere vanoti inflation yemunyika yakakwira zvakanyanya kudarika zviri kutaurwa neZimstat, iyo vanoti yave kushandisa nzira yekupima nayo inflation isinganzwisisikwi neveruzhinji.
Takaona musuno uyu kuti madata prices akakwidzwa nemutengo yekuti atova double zvaanga ari before. Tikaratidzwa zvakare kuti magetsi akakwira. Tinoziva futi kuti fuel muZimbabwe is the most expensive muregion yese. So takatarisa zvinhu izvozvo, zvinhu zvinonge zvichidikanwa kuti zvinhu zvigadzirwe, kungava kubika chingwa, kungava kugadzira flour, kungava kuita zvinhu zvakawanda zvinotarisana neproduction yemabasic goods muZimbabwe. So kana zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadzirwe, mitengo yazvo iri kukwira. Naizvozvo zvinhu zviri kutengeswa mitengo yacho inototi ikwire. Zvekuti iko zvino vamwe vanotarisa vari kune dzimwe nyika vanotarisa inflation muZimbabwe vanotaura ivo kuti inflation yatova kuma 800%.
Izvi zvinotsanangurwa naDr. Chitambara. Ava vanoti kune nzira nhatu dzekupima nadzo inflation dzekuti Zimstat yaigona kungodzishandisa dzose nguva imwe chete kuitira kuti veruzhinji wanzwisise.
Zvinenge zvakakosha probably zvinechida kuti dai weZimstat wanga waramba wachingopublisha US dollar inflation, Zim dollar inflation, uyo zvakare neblended inflation. I think SMI inflation anobatsira. Isipai takatarisa manegotiations emiore yevanhu. Tinoziva kuti vamwe vanhu vachikati vandei vachiri kutambira in Zim dollars.
Kukwira kwemitengo yezvinhu uku kana kuti inflation kuri kuuya panguva iyo hurumende yakawedzera nguva yekushandiswa kwedhora rekuAmerica pamwe chete nedhora remunyika kusvika muna 2030, kunyange hazvo hurumende nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaiti vakwanisa kudzikamisa dhora remunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu mucherechedzo wekuti zvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa dhora remunyika zvainge ichiita zvaramba kushanda.
Zvirongwa zvayo zvose zvamamezha zviya zvavaiita zviya zvakona kushanda kuti zvidzikamise Zimbabwe dhora raiimbwa raimbwazve ina president chaivo kuti rinofana kudzoka manje manje. Saka vavona kuti zvirongwa zvava zvisi kushanda vazama vazamazve.
Inflation yepagore mumwedzi wagumi guru yakaiswawo neZimstat pazvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kana kuti 17% kana ichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapera. Munhu mumwe chete anonzi mumwedzi wagumi guru aida mari inoita zviuru zana nezvishanu zvemadhora emunyika kana kuti 105,072 Zimbabwe dollars kuti akwanise kurarama. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa nezvemusangano wevatungamiri venyika dzemusadhiki uyo waitwa nhasi padandemutande. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Vanhu vari kubatwa nekorera pamwe nekufa nayo vari kuwanda munyika. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7. Ngolesibili mhla ka 31 Mfumfu 2023 nguPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Danile kakhulu ngamazwi la ethulwe ngomkhulu wesithi amhlophe kubandla lezalo PF esithi ukhetho lwahamba kuhle. Lokhu akusikoqiniso kodwa ke singadani kakhulu ngoba iprogram yesadaka ekapheli mhla ka 4 November iza continue. Kumele simele lesibone ukuthi impumelelo yakhona kahle kahle izaba njani.
Kwamukelwa ngemibono ehlukeneyo ophume emhlanganweni wamazwe awesadak owe extraordinary summit osungulwe namhlanje kodwa wagcina umiswa wasudluliselwa phambili ngemva kokuphazanyiswa ngamagaga asebule njini kwi-intanethi.
Ihudo lesi litholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa-ke ukuthi nxa lihamba lingahambisi iqhawula abantu izandla njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli lezintweni ezithengileyo ama-orenji konke lani liqalele kuhlanze emanzini.
Ukuselakala kwamanzi ayeneleyo, ukudubuka kwezitishi zempompi ezithwala ingcekeza lamanzi aphuma ezambuzini, lokungahlanzeki kwamanye amadolobho kubikwa kuyikho osokubangela kumemetheka kwesikhudo esekholera eZimbabwe. Ngehloko kahulumende le-Israel, uMnumzana Benjamin Netanyahu walile ukubeka phansi izikhali empini abayilwa leqembu lebutho eleHamas lakwele Palestine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano wamazwe angezansi yezwekazi le-Africa owe-SADC owe-Extraordinary Summit osungulwe namhlanje ucine umiswa wasudluliselwa phambili ngemva kokubhekana lodubo lokuphazanyiswa kwamagagasi njengoba ubuqhutshwa ebulenjini. Ubikwa uzaqhubeka ngomgqibelo. Kubika uMavis Gama weStudio 7.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sehofisi kamongameli welizwe uMnumzana George Jaramba ongathandanga ukuviza ukuthi udaba lweZimbabwe lukhulunywe ngalo kumbe hatshi ekuqaleni komhlangano walamhla njalo kazange acace ngokuhlafunwe yinkokheli yeSADC.
Who says Zimbabwe is on the agenda? What's the difference in ordinary and an extraordinary summit? What's an extraordinary summit? I don't owe you an explanation, by the way.
Bekukhangelelwe ukuba umhlangano lo obumele uqhutshwe ngeviki ephelileyo uhlolisise udaba lokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoNcwabakazi lolusanda kuqhutshwa eSwatini lokunye okuphathelene lezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lamanye amazwe abhekane labahlamuki. Abamabandla aphikisayo kweleZimbabwe bafisa ukuba iSADC esizaqhuba omunye umhlangano we-Virtual Extraordinary Summit ithathe isinqumo sokuthi kumele luphindwe ukhetho kweleZimbabwe abathi kaluqhutshwa nganye emfanelo. Iqula labahamba eZimbabwe ukuyahlola ukhetho ele-SADC Observer Mission lakubeka sobala ukuba abakhonona ngokhetho kumele belandele imithetho yelizwe. Kodwa uMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi bafuna ukuba inkokheli yeSADC iphume lesinqumo sokuthi ukhetho lwenziwe kutsha eZimbabwe.
Danile kakhulu ngamazwi la ethulwe ngomkhulu wesithi amhlophe kubandla lezalo PF esithi ukhetho lwahamba kuhle. Lokhu akusikoqiniso kodwa ke singadani kakhulu ngoba iprogramu yesadaka ekapheli mhla ka 4 November iza continue. Kumele simele lesibone ukuthi impumelelo yakhona kahle kahle izaba njani. Kungaba kuyikutshaya efihle umphini okwenziwe nguchalimani, asikwazi. Kuqakathekile ukuthi simelele iprogramu iphele sizwe i-full statement yesadaki ezaphuma mhla ka 4 November.
Ekuvulweni komhlangano walamhlanje umgcini sihlalo weSADC umongameli Joao Manuel Goncalves Lorenzo weAngola uchayele ihlombe leZimbabwe leSwatini ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Allow me to express our hope that this same spirit could also be seen in the elections that will take place in the Republic of Madagascar and the Democratic Republic of Congo.
Ngivumelene ngiveze ithemba lethu lokuthi wona lo umoya ungabonakala okhethweni oluzoba khona eRepublic of Madagascar kanye laseDemocratic Republic of Congo.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi akumangalisi okwethulwe ngumkhokheli wakwele Angola.
We welcome this congratulatory message, and it vindicates us as ZANU PF, because you find that a lot of disinformation was going around, and a lot of fake news and a lot of false accusations and a lot of fake allegations which were trying to point towards a discredited election. The lies may be fast, but the truth will always catch up, and the truth is catching up.
Awamukela lo mlayezo wokuthayelwa ihlombe njalo uyasigeza njengeZANU PF ngoba kuningi ukuhlambalaza owekusenzakala indaba ezingamanga.
Kodwa umnumzana Efihlila Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi kusobala ukuba iSADC ingeke yasiza uZulu weZimbabwe uxazulula inkinga yempumela yokhetho oluqhutshwe lonyaka.
Akunanto emangalisayo ngomhlangano weSADC, ikuvezile kahle kamhlophe njalo ukuthi abantu beZimbabwe abangafaki ithemba phezukwayo kabasukume bazenzele ngokuba iSADC kayisoze ibe lusizo ekuletheni inguquko eZimbabwe.
Inhlanganiso eSADC yake yangenela kwezokhetho ngesikhathi kubusa umuyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2009 kwagcina kubunjwa uhulumende womanyano kulandela ukuqhutshwa kokhetho olwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba ngoba kwakusobala ukuthi ibandla eliphikisayo lalinqobile. Akwaziwa ukuba bengangenela njalo na kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngoba iSADC Observer Mission isigqibe umsebenzi wayo. Umbiko wabakubonayo ngokhetho lolu wanikezwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Lanxa inhlanganiso lamazwe angentshonalanga akubeka sobala ukuthi ukhetho lwalonyaka aluqhutshwanga ngemfanelo, ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yethula umbiko ukuthi uMnangagwa nguye onqobe kulolu khetho lokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa echaya ngenduku phansi ethi waqilwa libandla leZANU PF leZEC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukuswelakala kwamanzi ayeneleyo ukudubuka kwezitishi zempompi ezithwala amanzi alengcekeza ezambuzini lokungahlanzeki kwamanye amadolobho kubikwa kuyikho okubangele ukumemetheka kwemikhuhlane yesihudo enjengecholera kweleZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizasibanda.
Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi kuthange kutholakala abantu abangamathumi asikhombisa lanye 71 benecholera wobulala oyedwa. Ugogoma Gumede ohlala emzini wetshabalala kobulawayo ubelalisiwe yilo umkhuhlane.
Bengigula sibili, hhayi bengitshayile ikholera, bengitshaye kakhulu. Kodwa kathe sengingcono ngahamba eThorncroft esibhedlela. Yikho ukuthi ngize ngibe ngcono lami. Kodwa ngangiphatheke kakhulu ngendaba yekholera.
Umhlali welokitshini leCountry Park kobulawayo umnumzana Clopas Chiripamberi uthi kezwa kuhle esiswini mhlawumbe ingabe yiyo ikholera.
Ikholera leyi ngukubizwa ngayo ukuthi abantu baphela, abantu babulawa yizisi ngukuthiwa ngamanzi lawa amanye esiwanatayo. So angiwazi ukuthi yini mina lami sowangizwa sisami siba kuhlungu angikwazi ukuthi kuyini. Unala amanzi esinangathayo amanye ezigubhu amanye enjaninjani njengoba namanzi sometimes ayahluka manje saphonga ukunatha imali yokuthenga amanzi gasilana.
Umqondisi wezempilakahle kobulawa udokotela Edwin Kosinathi Sibanda Mzingwane uchasisa ngesimo sekholera kuleli dolobho.
Kobulawayo sokutholakele abantu abalekholera kumbe abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wekholera abangu-12-12. Ngikhuluma kuseyafika izolo. Kulabo bantu bahloliwe kwatholakala abathathu belawo umkhuhlane, sebelatshiwe bahanjiswa ngamakhaya, kwasala oyedwa.
Umkhuhlane wesikudo uzwana lengcikeza. Osiqhixa mfundo solwaye ngwenya osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa uZulu ngalo mkhuhlane.
Isihudo lesi sitholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla, njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli. Lezintweni ezithengileyo, ama-orenji, konke lani liqalele kuhlanze emanzini. Ngoba lo mkhuhlane uyingozi, umphefumulo womuntu uyachabalala kusiya ngamahola.
Ugqatshalo zempila kahle luthi umkhuhlane wesikhudo ubhake kakhulu eHarare leMasvingo, njalo sofe abantu abedlula ikhulu 100 kusukela ekuqaleni kwalomnyaka. Ngikobulawayo ngimele Studio 7, igama langu Ezra Jesus Banda.
Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu walile ukubeka phansi izikhali empini abayilwa leqembu lebutho eleHamas lakwele-Palestine. Ekhuluma lentatheli izindaba umnumzana Netanyahu uthe ubeka phansi izikhali kuyabe kuyikuvuma unqutshwa leqembu leHamas lona elibalelwa yiMelika kuluhlu lamaqembu ama-terrorist. Inhlanganiso ephathisa abantu eGaza, United Nations Agency for Palestinian Refugees, yona ithi umumo awusamanga kuhle eGaza, njengoba sokusilela imithi, ukudla, amanzi, amafutha ezimota, njalo lemigwaqo isigcwele ingcekeza egeleza ivela kuzambuzini. Ezinye izisebenzisa lenhlanganiso ezingamashumi ayisithupha lane zibikwazi bulewe kulimpi kumaviki amathathu edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lengcwethi yezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eyeFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulala abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzakala ekucineni, kumele still bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngaleyi century ukuthi kube le barbarism efana layo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe, kube lama terms of reference omethalande, kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwakungantiwa kuyaba yi-one week sokuphela, kodwa hayi, akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week. Lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life.
Ngombono wakho i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kade si kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu, o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamasa ama-Palestine, abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ukusekela nabo lozeni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless.
Pho nxa akumi kanje yini engaphathisa impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impilo ukuma kwayo, ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yiba bakhuzana. Manje bona abakho neutral ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eye Freedom Alliance. Lapho ke limuzwe ixoxa loTaboka Ncube owe Studio 7 ese South Africa. Abahlangothi lukahulumende olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi sebevuselele ukulungiswa kwemithi lamajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine elizweni lonke. Lokhu kuvele namhlanje lapho kusungulwa okusemthethweni indawo yokuhlola imikhuhlane ehlasela inkomo eyeGwanda Provincial Veterinary Laboratory ezancedisa abalimi ezansi emandebeleni ukuthi bathole uncedo olweneleyo lapho bekhulelwa yizifuyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lokho kuza ngesikhathi uzulu emandebeleni kakhulu esiqinini seyinsiza ekhala ngodubo lokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane yemkhaza. Umqondisi we-Livestock Production Systems in Zimbabwe Project, uMnumzana Sikhalazo Dube, osebenzela njalo inhlanganiso ye-International Livestock Research Institute, uthi ukusungulwa komsebenzi wokulungiswa kwemithi ama-vaccine awe-general disease kuzadala ukuphepha kwenkomo kulesi sabelo ezife ngobuningi ngenyanga ezedlulileyo.
Thethe abanye babo bayafundiswa emahofisi nethu eKenya, bayafundiswa ukwenza i-vaccine ye-terirosis ka-january disease. So bafola lo bebesenza about 20,000 ama-doses. Kathesi njengoba uzwile bekhuluma lapho ukuthi bayenze 300,000 amadoses. I-50,000 yakhona yiyo ibone la provincial lab eGwanda esayirinovetayo lab. Isiza-ke sizasetshenziswa-ke kubalimi endaweni ikakhulu endaweni ezilomkhuhlane kakhulu wedana. Nxa idosi ihlatshiwe enkomeni yakho, inkomo yakho iba lokuvikeleka iziye kufa.
Ogcizelele sithi ukuvulwa kwale ndawo yokuhlola izifuyo kuzancedisa kakhulu abafuyi kulesi sabelo ukuze bavikele izifuyo zabo kumkhuhlane efana lodalwa imkhaza leminye.
Qakathekile kakhulu emkhuhlaneni is quick detection and quick treatment. Ukuthi masinya sibekwazi umkhuhlane okhona phakathi kwesifuyo uyuphi, wenzele ukuthi yelatshwe masinyane umkhuhlane ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka siyavala isibaya. Umkhuhlane u-January Dysenteriosis qakatheke kakhulu ukuthi ikhontrolwe. So kumele sazi ukuthi yiwo yini kumbe ngeminye imikhuhlane esezifuyweni zethu. Ama-laboratories afana lale ayenza kube lula ukwenza lokho, kwenzela ukuthi abalimi bathole uncedo oluqondileyo.
La mazwi agcizelelwe ngukhosikazi Lathiso Dlamini Maseko, umabhalane omkhulu wesabelo seMatabeleland South.
Namhla siyabonga ukuthi base basilethela ilaboratory lapho esizathi khona sikhangelisise, sicubungule, sicwaninge ukuba kambe kuyini okubulala inkomo zethu. Hatshi ukuthi sihamba siloku leg what. So sesile laboratory ukuthi umdala ngathi hayi mina ngiyayazi nxa yayisisiwe ngani ikhuphula imiphandle ibulawa yilokhu, bathi khona bisa lapha sizoyichecka siyibone.
Unkosikazi Sarah Picole obemele inhlanganiso ye-European Union uthi bazimisele ukuncedisana lele Zimbabwe kwezokulima, njalo sebekhangelele ukuthi kube lenguquko ekulondolozweni kwezifuyo.
We expect to see now there are concrete changes for the farmers.
Esesikukhangelele ukuthi sibone inguquko ebambekayo kubalimi abazathola ulwazi abazaluphiwa kulebhu le kanye lalolo hlelo ukuze balandelele masinya imikhuhlane ehlasela izifuyo zabo, njalo bazivikele ngolwazi abaluphiwa ngabevetinari.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe awezwekazi le-Europe, e-European Union, ikhiphe uncedo lwezigidi ezinhlanu zama-euro 5 million euros kusukela ngomnyaka ka-2020 uhlelo lwe-Livestock Production Systems in Zimbabwe Project. Inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 kubikwa zifile lonyaka ezansi emandebeleni ngenxa yemikhuhlane edalwa imkhaza, kuthi inkomo ezedlula ingxenye yesigidi 500,000 zifile ngomkhuhlane ofanayo elizweni lonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2018. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Bakhala ngendlala ukuswelakala kwamanzi lokunye abantu bemaphandleni ezabeleni zeMandebeleni ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka ngamandla. Kubika uGibbs Dube.
Omunye wabakhala ngesimo esibi somnotho welizwe nkosikazi Pretty Sibanda ohlala esigabeni seJimila eJolojo.
Ngimele iJimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi nxa belalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalanela leJimila liyesabeka. Le nyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho. So besicela sibile abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hey ilanga letshisa okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo. Kunzima shoko lapha.
Uyakhala njalo lo mnumzana Jeffrey Juma ohlala esigabeni lesi.
Hlupho silalo kulezi nsuku luhlupho lwamanzi, uhlupho lwamanzi kukhwamalele sibili. Izibhorani ayazenelisa abantu kanye lenkomo. Kodwa siyazama ukuthi abanye bekhephe idliva ngale ngemfuleni kugwayi ukuthi kunathiswe inkomo, kodwa heyi hayi uhlupho lwakhona lukhulu kakhulu sibili, njalo futhi lamanzi vele ayatsha tholakali. Lezi nkomo sezingenelwe imikhuhlane lapha, hayi aya ziyafa inkomo, ziyafa inkomo, ngasikwazi ukuthi kuyohamba njani. Ngasiye zike zafa lapha kumakhelwane ngabona sezikwane zakhona 5. So hayi besicela sibili ukuthi nxa abantu be-veterinary bengasondela eduzane bezama ukuthi bencedise kulokho. Okunye bantu indlala, ilanga liyatshisa, liyatshisa ilanga, akulalutho lapha eziphaleni lapha. Nxa bekhona la abazoncedwa ngabasondela eduzane beke bencedi iCholojo.
UMnumzana Daniel Nxumalo laye uthi badonsa nzima esigabeni sebubi.
Impilo inzima kakhulu kwabanye abantu. Kulabantu omakhelwane labantu ewadini obabonayo ukuthi bathwele nzima. Ukudla, abantu baswela ukudla, ukudla akukho, abantu balambile. Kulabanye abantu abatshona ilanga bengadlanga, bebhajekthela ukuthi baze baye kudla ntambama ngoba beseva impuphu. Sibe sicela ukuthi ma kungaba loncedo losizo olungaba khona olokuthi abantu befinyelele ukudla. Njalo kule ama-villages achiye-chiyeneyo aswela amanzi. So kuleyo ndawo eswela khona amanzi sokubangela ukuthi abantu babe lomkhuhlane wesihudo ngoba bengela manzi ahlanzekileyo. Kule village uficisana ukuthi ilesibhorane esi-1 but inkulu kakhulu. So sebenatha amanzi awemaphithi, banatha amanzi awemfuleni, amanzi angahlanzekanga. So khonokhana sokubangela ukuthi sizithole sesingani sibaphakathi kohlupho olukhulu kakhulu njengewadi.
Ucela ukuba uhulumende angenele ukuze abantu bephile ngcono.
Cela ukuthi lezinye inhlanganiso kumbe uhulumende ma kunga engakwanisa ukuthi ancedise abantu abanjalo. Bancediseke abantu bebubi district ngoba kulodubo kulezinye indawo izulu alizange lana.
Kasenelizanga ukukhuluma lomphathi ntambo wesabelo lesi uMnumzana Richard Moyo owatshela uZulu ukuba bazama ngamandla wonke ukuthi belungise okuhlupha abantu esabelweni lesi. Wathi okunyaba kuzamayo yikwakha idamu elikhulu elegwayi Shangani Dam elinakho ukusiza abantu abaningi kuleyo ndawo labahlala koBulawayo. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iningi labasakhulayo bathi bathuyeliswe amagabha avuzayo isimo esikhona elizweni ngoba lokhu bengakayitholi imisebenzi abayithenjiswayo ngesikhathi kukankaselwa ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe nguNcwabakazi.
bathi bona badla kanye ngelanga njalo kabala mali yokwelatshwa emaklinika lezibhedlela. Impilo yabo isisezandleni zikaNkulunkulu. Kubika uTobias Mzingwa.
Ibandla lezanu-PF lathembisa abantu izulu lomhlaba ngesikhathi likhankasela ukhetho olwaqhutshwa ngungcwabakazi lonyaka. Abatsha bathi sekuzinyanga ezimbili kuqhutshwe lolu khetho kodwa kulokhu kungela nguquko ekhanyayo elizweni. Bathi badonsa nzima ngoba iningi labo lehluleka khona lokudla kanye ngelanga ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo okhala ngokwenzakala elizweni ngusenzeni Maphosa okubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change.
Ubuyanga lokho bubambe abatsha kula misebenzi bagcwele iganga bathengisa yonke into kanye lemizimba. Abasakhulayo bacapha imingcele besiyadinga idlelo kwamanye amazwe okwenza usale abalutshwane bemilana lobunzima ekutshintsheni imithetho engathakazeleli ukuthuthuka kwabo. Abantu abatsha bagalule ekusebenziseni izidakamizwa kubangelwa ikakhulu ludubu.
Uyalila lomunye osakhulayo uNdumiso Ncube ohlala kobulawayo.
Abantu abatsha abazisebenzayo noma abenza amabhizinisi ahlukeneyo bahlangana nenhlupho eziningi ukuqhuba amabhizinisi ngaphansi komnotho welizwe lethu ngesimo umnotho okuyiso okubangela ukuthi amabhizinisi abo angabe sakhula aqhakaze ngendlela okufanele ukuba ngabe akhula ngayo.
Kodwa enye yenkokheli zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abesabelweni sakobulawayo uAddington Mpofu uthi uhulumende webandla lakhe kumele atshayelwe ihlombe ngoba upha amandla abatsha.
Ama youth have been able to be integrated into i-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Sesikhuluma going forward what our youth need to do is not only to support Vision 2030 but to be a part of Vision 2030 by participating.
Njengoba lokhu iphela amandla emali yakuleli owako wakhokhela inhlanganiso emela abafundi bezikolweni zemfundo yaphezulu eleZimbabwe National Students Union uBinon Ncube uthi kunzima ukusungula ibhizimusi kweleZimbabwe.
Uhulumende nxa ekhuthaza abatsha ukuthi bengama entrepreneur thina sikubona kuyindlela yokuthi uzama ukulungisisa ukuthi wehlulekile ukuthi abantu abathi babe lemisebenzi. Ngakho ke usedinga indlela zokuthi kube sangathi kule nto eyenzakalayo elizweni empilweni zabantu abatsha. Kodwa sikhuluma eqinisweni leyo mali yokuqalisa leyo business or leyo project yabe yavela ngaphi? Imali yethu iyaluza ivalue ngeviki ngeviki, iyantshintsha, ama-rate ayantshintsha.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ezimele uMnumzana Bhekimpilo Ncube uthi abadinge amathuba kwamanye amazwe abasakhulayo ngoba sekuzalele ingwe kweleZimbabwe.
Inyathela abatsha abangalithatha engilibona lilengqondo ikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabani tholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho.
Kodwa uBelinda Cele, indodakazi kaMuyi uSifa Sicele owalwa impi yenkululeko, uthi kuyasinda ukusuka kweleZimbabwe.
Kimi kungitshayisa ngovalo ngenxa yokuthi akula guarantee even the lizwe okuya kulo amazwe amakhulu lawa yiwo namhlanje anendumo yezimpi kuyafiwa eSouth Africa. Khona leke kubo Russia kulezimpi, kubo South Sudan. So akungani kuyathokozisa, hayi akuthokozisi kakhulu.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla ukuvuselela umnotho okumele ulungiswe ngabadabuka kweleZimbabwe ngomutsho wakhe esithi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Uhulumende wakhe uthi ulenhlelo eziningi ezabatsha njalo lezomuntu wonke ezilakho ukuthuthukisa ilizwe. Ababona ngezomnotho bezimele bathi lokhu okwethulwa nguhulumende kufana lokuchaya indlovu ngempama. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa yomprakisitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.